Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 25/2024 makateerera ku studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi tichivimba kuti mave nezuva rekisimusi rakanaka. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Apo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kupemberera zuva rekisimusi vamwe vataura nestudio 7 vanopa maonero akasiyana siyana. Vamwe vanotambira kisimusi pamiganhu yenyika mushure mekukundikana kubatsirwa nenguva kuti vange vachipinda munyika vachinge vaine hama neshamwari. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanosaina mabhiri makumi mashanu kuti ave mitemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Apo nasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kupemberera zuva rekisimusi vamwe vataura nestudio 7 vanoti kunyangwe mamwe makisimusi emakore adarika aive akaoma yegore rino vanoona seyakanyanyisa kudarika dzose asiwo kune vamwe vari kuti kisimusi yegore rino huchi chaihwo kudarika dzimwe Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare
Mukomana Bazera vatatenda mutemeri vanogara kuGlen Nora muguta reHarare ndemumwe weavo vanoti kisimusi yegore rino haisi kuvafadza sezvavanga vachitarisira sezvo vasina mari yekushandisa nhasi.
Kisimusi yakadhakwa nhongo. Wozi haatorera kana sembi wozi ndo dzakatodhakisa kisimusi. Amari ndo inotoita inotolida pazvinhu zvese. Chinja ungaita usina mari. Hakuna zvimwe zvinhu zvakanaka. Ndingatambe kana wish here kana kutamba maflau. Ana zvina mari hapana zvandingamboita ndotoida mari kuti zvinzire sei wazito izvi totofara nekurova mabhiazi nekuita sei saka hapana
havasi mukoma tatenda vega vanoti zvinhu zvakaminama sezvo amai Gracious Mugadza vemuHarare zvekare vachitiwo ivo vazongorwisa kuti vaone kuti vana vafare pazuva iri sezvo mari yekufadza mhuri yese panga pasina
Ndoba tutoti bakatei pabamu nini because ma Christmas adarika yakaya angatori nani kana kuti zvinhu kuoma kana kuti zvinhu kudiya asiro ma Christmas edu atinoziva bate chingoitirwa vana vedu vango enjoyawo Christmas because vanongwa chitozoti kuti izuva rinoita sei rinotongofarwa
asi vatapiwa nhengu wechidiki anoenda kubasa vanoti kisimusi iri kuvafambira zvakanaka sezvo vari kukwanisa kutenga zvekudya nezvekunwa zvavanoda
Ndikati yakanyanyodhakwa nekuti hakwa yakadhakwa bada ndikazoti yakanyanyisa sereki. Considering fact yekuti ndinomboti wanei waneiwo. Munhu ndikanzwa munhu achitaura kuti yakadhakwa ndomunzwisisa. Kozini kwandiri yakadhakwa bandenki grande ndichienda kubasa. Side kwangu ndichitaura zvekwangu. Iri nani.
Kunyange hazvo kuine vamwe vari kuti zvinhu zvakavaomera muguta reHarare vanhu vanga vari munzvimbo dzekufarira vachipemberera zuva rekisimusi iri kunyange hazvo vazombokanganiswa nemvura iyo yanga ichitika naya yombomira kunyange hazvo izvi zvisina kudzivisa mafaro avo kuzviteshi zvemabhazi zvakafanana nekuroadport nepambare musika vanhu vanga vachida kukwira mabhazi anoenda kwakasiyana siyana vanga vachiri vakawandawo chose vachiedza kubata zvekufambisa kuti vanopedzera zuva iri vari kune hama nevadiwa vavo Ongororo yaitwa nestudio 7 yaratidzawo kuti varidzi vemabhazi nevemakombi vaita mari zvikuru panguva yekisimusi ino sezvo vanga vachinzi vari kubhadharisa vanhu mari dzinogona kunge dzakapetwa kazana kubva muzana pane dzavanosimbobhadharisa havasi vemabhazi chete vaita mari nhasi sezvo mumwe murume anogera misoro asina kuda kudomwa nezita anga atori pabasa nhasi achiti achazotamba hake kisimusi kana amboisa mari muhomwe
Mishana, 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 m
Vamwe vamai vechikuru vemuHighfield muHarare vanozika mwasamai nene vaudzawo Studio 7 kuti nekuda kwekushomeka kwemari gore rino vaona zvakanaka kuti vachengete mari shoma yavanayo kuti vazobhadharira vana mari dzezvikoro gore rinouya pane kuiisa pamupinyi nhasi.
Kana hatina mari takatotadzawo kuenda kumamisha nenyekushaya mari. Ndizvo zvatatosungira dzimari dzidzo nokuti hapana zvinga zvinakidzaka kuti mwana achidzingwa kuchikoro isusu takafara paChristmas. Saka tinotochengetedza mari kuti vana vagozoenda kuchikoro.
Kune dzimwe nzvimbo dzavhakachirwa neStudio 7 vanhu vanga vachigocha mhando dzakasiyana siyana dzenyama ukuwo vanomwa zvinodhaka vachidzvuta mikombe mimhanzi saruraude vanhu vachiita sevachatyoka zviuno nemakumbo nekutamba. Havasi vagari vemuHarare chete vari kuti zvinhu zvakavaomera. Vamwe muGwanda kumateveleland south vataura neStudio 7 vati vaswera vachiita zvavo mabasa avo emazuva ose sezvo zvinhu zvakavaomera. Asi mukufara imomu mapurisa eZimbabwe Republic Police ayambira veruzhinji kuti vachengetedze upenyu nemidziyo yavo uyezve kuti vasafarise kudarikidza mwero. Mapurisa ari kuyambirawo vatyairi vemabhazi nedzimotokari kuti vachengetedze mitemo yemumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zvichakadaro vamwe vanoti nekuda kwekuwanda kwakaita vanhu pamiganhu yenyika zvakonzeresa mitsetse yakareba zvokuti vakundikana kuti vange vachitambira zororo rekisimusi vari kumusha pamwe chete nehama neshamwari sezvo vaswera vari pamiganhu iyi vachiedza kupinda munyika. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Kubva nemusi wechina svondo rapera miganhu yekupinda munyika inoti Plumtree, Bidebridge, Nyamapanda neForbes yanga iine mitsetse mirefu kwazvezve semotokari nevanhu uye yainonoka kufamba zvakanyanya zvekuti vanhu vaitora maawa ari pakati pematatu kusvika kumasere vakamirira kuti vadhindirwe magwaro avo ekufambisa pamiganhu iyi. Mumwe wevanhu vaiedza kupinda muZimbabwe vachibva Botswana neZulu ndimuzvare Tandi weSheleni avo vakaudza Studio 7 vari pamuganhu weBotswana neZimbabwe waRamakhobana kuti zuva rakavakanga zvinonzwisa tsitsi pavaive vari mumutsetse.
Tane time tauya panapa tipa Botswana border side tokuda kuprocesa kuti tiprocesa tiende kuzvimwe side. Think you one munhu arotodhinzi saka chiyo yacho haya akakurisa zvisingaiti.
Mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa vachiyambuka miganhu reInternational Cross Border Traders Association of Zimbabwe vaDennis Juru vakatiwo zvakanga zviri zvimwe chete pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa weBidebridge nemuganhu weZimbabwe neMozambique weForbes kusvika neZulu masikati.
Tinoona kuti mabhodha anga ari bhizi zvakanyanya. Bhodha reBidebridge ranga riri bhizi kusvikira masikati anhasi uno. Tozoona kuti mota dzese nevafambi vese vanga vapera zvokuti anga ango mumwe nemumwe vanga vachingosvikawo vachingobatsirwa vachipfuura. Tichitarisa pazambuko reForbes Border Post hapana chiripo zvekare kuna vanhu. Aripo matiragi apo neapo.
Maneja wemabhazi ekambani yemangongongo Tosa yanofamba pakati peFrancistown kuBotswana neHarare vaClifford Dewa vakati mitsetse mirefu pamuganhu weplumtree yakavatadzisa kuita mari yakawanda munguva ino yezororo regore rino. Izvo vanoti zvakaita kuti kambani yavo iite mari iri pasi pezviuru makumi matatu zvemadhora ekuamerica pazuva.
Kiu pabhodha rerama kwevana replumtree ndo yanga yakakurisa. Mabhazi nemota diki zvakangosangana-sangana-sanga mabhazi anga asingagoni kufamba zvakanaka. Anga achitomirira kusvika mota dzapera dziri kumberi. Zvazvino zvakataafektawo izvozvo kuti mabhazi asafamba achinodzoka nenguva. Vozodzoka kwayo mangwana.
Asi vaHebert Manunure avo vanogara muguta reWindhoek kuNamibia vachibva kwaMarange mudunhu reManicaland vakati vaive nechivimbo chekuti vaisvika chete kumusha kwaoni zuro vakare.
Hapana zvakanyanya zvinonyanya unetsa vanhu vari kubatsirwa zviri fast kuti chete vanhu ndo vakati wandizvo bati
izvi zvinotevera kutorwa kwedanho rekusavharwa kweborder replumtree nebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu mushure mekutaurirana nevamwe vavo vemuBotswana. Studio 7 yakundikana kunzwa kubazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika kuti tinzwe kuti vanhu vangani vapfuura nepamiganho yekupinda munyika kusvika pari zvino. Asi mukuru webazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu pamuganho weRamakhobana kudivi reBotswana vamusele musele vati vanhu zvuru makumi mashanu ni mazana matana atuani makumi mashanu ni mashanu kana kuti 60,655 wakabuda mwenyike putona kupane msue China so ndara pera kusika ni zuro mangwanani. Vati vachiri kusangana nedambudziko rezvizvarwa zveZimbabwe zvinopinda muBotswana zvisina mvumo. Vachiti vanhu mazana mana vane gumi nevaviri kana kuti 412 vakasungwa ndokubhadhariswa mari isingadariki churu chimwe chete cheBotswana pula vachiyambira kuti kupinda munyika isiri pamutemo imhosva.
Kana takatarisa matambudziko atange tichisangana nawo kune zvizvarwa zveZimbabwe zvichine tsika yekupinda nekubuda muBotswana pamwe nekugara zvisiri pamutemo.
Mumwe mukuru mubazi rinoona nezvemitero muBotswana reBotswana Unified Revenue Services kana kuti BRS pamuganhu weRamokgabane vaservice chipo vanoti motokari dzaibva South Africa dzakananga kuZimbabwe dzakashandisa muganhu uyu rwendo runo dzanga dzakawanda zvikuru.
In total there were 5,000
motokari zvuru zvishanu nemazana mana ane gumi nenomwe dzakashandisa muganhu wedu weRamokgabane mumazuva matanhatu apfuura. Mumazuva matanhatu apfuura aya motokari zhinji dzaibva kuSouth Africa dzakananga kuZimbabwe.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinofungidzirwa kuti zviri pakati pemamiriyoni mana nemamiriyoni manomwe. MuSouth Africa chete muine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tereri, echinoi chiziviso chakakosha. Chave kukwanisa kukupai na udzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye ne pa Facebook page mazuwa ose. Kana mchida kubatana nesu padande mutandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana inevamwe na uze Studio 7 zinotema zisina divira dzakarerekera. Vakare mara munyika vakurudzirwa kuzvibata munguva ino yezoro rekisimusi negoredzva vachikurudzirwa kuti vasanodoro rakawandisa pamwe nekusatora zvinodhaka sezvo izvi zvichizogona kukanganisa utano neupenyu hwavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Sezvo veruzhinji vari mubishi rekugadzirira mabiko munguva dzezoro rekisimusi negoredzva vanorwira kodzero dzevanorarama neusope, amai Agnes Gurune vari kukurudzira vakaremara kuti vasatore zvinodhaka pavanenge vachiita mafaro sezvo zvinodhaka zvichikwanisa kuvhiringa ganda remunhu ane usope.
Ivi vanhu vane albinism vanhuwo vakangofanana nevamwe vanhu vese, saka zvinoitwa nevamwe tinowanikwa tirimowo tichitofarisawo saizvozvowo vanhu vachipindawo mumadrugs saizvozvo vachiita zvakasiyana siyana. Saka kurudziro yandiri kungopa kuvanhu vane albinism especially vechidiki ndeyekuti ngatisafarisai zororo ratatarisana naro iri zvinoitika gore negore.
Amai ava vanoti vanotyaira vanofanira kuita basa ravo zvakanaka vasingamhanyisi pazororo iri sezvo zvichiita kuti vamwe vazoita njodzi mumugwagwa sezvo motokari dzinenge dzakawandisa izvo zvinozogona kukonzera tsaona. Mambo Chimbini Magudu rekwanyika vanhu mumasvingo vakabva mugwadi avo vasingaoni vanotiwo mhemberero idzi dzinoitwa gore roga roga nekudaro vakaremara vanofanira kufara zvine mwero vachichengetedza upenyu hwavo.
Todzikama tova vanhu vakateramira tofara takatarisa ramangwana takachengetedza upenyu hwedu tisingapindi mukudhakwa tisingapindi mumadrugs tisingaiti overdrive tisingapakwi futi mudzimota fanika mabhero kana mumabhazi kafanika mabhero.
Mutauriri wemapurisa masvingo Inspector Kudakwashe Dewa vari kukurudzirawo vanhu vese kusanganisira vakaremara vanofamba nedzimotokari kuti vasamhanye mumigwagwa uye vasatakure vanhu vakawandisa mudzimotokari.
Panguva ino yezuro reChristmas semapurisa toda kungokurudzira veruzhinji kuti tibatsirane kana tiise musoro pamwe chete kudzivirira tsaona zinawanzi itika nguwa zakafana ni izi ngatipana ni mkana kana tifamba ni zimotikari mumu kwa kwa chege kungo manya shakapurikiza mwero shimachikuno nye kukuru zira ngatege kuzadzisa motikari zedu kupurikiza zinofanila kutakura
mwenyori muofisi ya Gurukotare Masvingo Dr. Admopa zaka ambu wabanoti mungu wae zororo rekisimusi pano itika zaka wanda mimi kwa kwa kusangana silakura sikiru wane upenyu
ndinokurudzira kuti vanhu vafare zvine mwero vasafarisise zvakapindiridza vaziva kuti aiwa izvi zororo inopfuura gore richitanga takutarisana nezvakawanda tinoda kurarama toda kuti muri vana vaende kuchikoro
vaCosmas Mvuto avo vanofamba neweuche uye vanobva kuMidlands vanoti havasi kuzofarisa panguva yezororo rechisimusi sezvo vakaitirwa chisimusi nekambani yeranaka pamwe nesangano recover of ambition musi wemugovera kusishavane
zvedu ndaiona zvakanaka Christmas yedu ndaiona yanaka nyika ini kusati pangu ndaiona semunhu akaremara ndadiona hangu zvakanaka vatapuwa mabhuku magrocery hembe nezvinhu zvekushandisa zvechrismas sevanhu vakaremara
mumiriri wekambani yeranaka nekauvhari amaitisi machai vanoti vanofarira kuitira nherera chirikadzi nevakaremara mabiko ekisimusi kuitira kuti vafare sevamwe pasina kutora zvinodhaka
takamiririra nherera pamwe chete nechirikadzi navarombo mapofu nevane zvirema tiri kupa vanhu Christmas asi Calvary yakaona zvakanaka kuti ibatanidze rudo kune vanoshayiwa nevanotambura vagonewo kusara pazuva reChristmas tinopa nhumbi tinopa grocery tinopa zvese zvinongokodzera kuti munhu ange achirarama vanotambura vese vachibatsirwa ipapo
Zimbabwe ine vanhu vakaremara vanosvika zvikamu gumi kubva muzana pauwandu hwevanhu vose vari munyika ndakamirira Studio 7 Masvingo ndine Godfrey Timba
iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu vangangosvika makumi maviri nemumwe kana kuti 21 vaurayiwa mukusagadzikana kuri muMozambique zvichitevera kuziviswa kwakaitwa nedare repamusoro munyika iyi nemuvhuro kuti bato riri kutonga reFrelimo ndiro rakakunda musarudzo izvi zvakaziviswa nechipiri negurukota rezvemukati menyika ndege inotakura vanhu yerudzi rweEmbra iri pasi peAzerbaijan Airlines yanga ichibhururuka kubva kuAzerbaijan ichienda kuRussia yadonhera pedyo neguta reAktau muKazakhstan nhasi yakatakura vanhu makumi matanhatu nevaviri pamwe nevashandi vashanu izvi zvaziviswa nemapurisa emuKazakhstan ayawedzera achiti vanhu makumi maviri nevanomwe vapona mutsaona iye varume vanga vakapakata zvombo vauraya vanhu vangangosvika vatatu nhasi muHaiti mushure mekunge varidzira pfuti kuchikwata chevatori venhau vanga vachitora nhau pakuvhurwa zvakare kwechipatara chikuru cheveruzhinji chemunyika iyi chiri muguta guru rePort au Prince Chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika Ivan Zininga weStudio 7 anoita hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vari mufundisi wekereke Praise Covenant International Church mufundisi Rebecca Makai kuti tinzwe nezvekukosha kwezuva rezororo rekisemusi iro rinokosheswa nekupembererwa mune dzimwe nyika nenzira dzakasiyana-siyana
Vari Christmas izva rinokosha chose kuvana vepasi pano nekuda kwekuti zvara tiri kutenda Mwari nekuda kwerudo rukuru rwavakaratidza kwatiri mushure mekunge munhu atadza pasina muripo pasina zvaigona kuitwa netsutsu dzake kwakuti pamwanakomana wake Jesu nomusi waakaberekwa Mwari kuti rangarira siyana vavanhu kuti Jesu abereke panyika ino
zvii zvikuru zvinenge zvichiitwawo navanhu mukurucherechedza zuva iri pasi rese
Chanachezo mkuru wataka kuwa na mshiri jewe kupa rudu shufa kutamba nizo marokati jisa kuti rudari siri ugo kutoka saka chinchatu ya kutari sakupa kana tutawa kupashkiri wa mari cheti tulego na kupa time yedu kia na kumugizi sawaila wa machiki mbezirai vanishina kano mweche tano warangari rao chono wabiki rao tulego na kuenda wa kuna ubatsi rao wa mwe itazo wangu mida kumbatsi rao kita wa sumamu na nishima batsi rao wano guna utengi rao mwe guna ubatsi rao nekupa zekupeka zekujika mwe guna kusatare kubatsi rao nekungwenda kuno shiny rao wa ya sinda shiny rao zwa rekura chizaru mwene mitu ya kasi ya nasiana zwa zakarele kungana na nalamu aliba china madwaripa mechete wa chitenda mwarini kuda kurube watakara kizwa na mwari uru
makanga mwere kumusha ini makambo famba mchuona zikutika Christmas ya isi kwa kare ya lani wati gajiri ya isi kwa zino gara zaka daro ne ya leko nasi zichi zaka fana na ye
kwete sisi na kufana na zinu shaka chinja vanu zinjaka oma kumba unuona kuti zinjaka oma chokwadi andi oma Christmas ata isi ziwa andi oma Christmas ata isi sangana kichi rasika misi ni mufaro tichigini mafizungo nama chikichori wangu anungo tulavaru wakutudai obisho Christmas na wangu wangu wanao kutika kuri zisele kwa kango na kaukwe msi iwe kure wakutishuna sisi na kumira mamira sasa peka kari
awanga wari chimwe chizora che Zimbabwe chinogara muno mu America wari mfundisi wekereke Praise Covenant International Church mfundisi Rebecca Makai vari parunare ku Minnesota na Evans Sininga wa Studio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno mu America, mutungamiri we America va Joe Biden vakasaina nechipiri mabhiri makumi mashanu kuti ave mutemo kusanganisira bhiri rinotara shiri yegondo yerudzi rwe Bald Eagle seshiri inomirira nyika yeAmerica pamwe nerimwe bhiri rinorambidza nhengo dzeparamende kutambira mari dzadzo dzemudyandigere kana dzakambobatwa dziine mhosva dzadzinenge dzakapara. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vari mudzidzisi mukuru paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti danho rakatorwa navaBiden iri rakanaka vachiti richabatsira kuti nhengo dzeCongress dzisapara mhosva izvo vanoti zvichazobatsira nyika mune remangwana. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinoona riri danho rakanaka chaizvo rokusaina mitemo inosvika makumi mashanu vasati vazopa masimba kuna vaDonald Trump musi wa20 January. Vanenge vazvigarira pasi navamwe vavo vakavaona kunaka kwazvo. Zvakaita somutemo unoisa Bald Eagle shiri yei yatinoona yakamirira paAmerica pazvikwangwani zveAmerica zvakasiyana siyana yanga isiri pamutemo wenyika yeAmerica, constitution yeAmerica. Pari zvino pano wakazviongorora akazvitambidza vakuvakuru zvikazoonekwa kuti aiwa shiri ngainge iri pabumbiro romutemo weAmerica kuti ndiyo yakamirira America. Zvinova zvinhu zvakanakira nyika. Zvozoita zvekare mumwe mutemo wasainawo kuti vashandi vehurumende mamember of Congress vaive kana pachinge paonekwa unenge aita mhosva akabatwa nemhosva iyoyo akazorega basa zvingava zvokuchembera kana zvokudzingwa haapuwi mudyandigere wake pensheni yake zvinenge zvichidzidzisa vamwe vanenge vana mabasa iwayo navamwewo vasina mabasa iwayo kuti aiwa haufaniri kupara mhosva kana uchida kuzopiwa pensheni yako nehurumende.
Munoona nyika dzakadai seZimbabwe neAfrica dzichidzidzei pane zvatiri kuona zviri kuitika imo muno vaBiden vaakusiya mabasa?
Vanofanira kunge vachidzidza zvakawanda chaizvo kuti pamakore avanenge vachitonga zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvisina kuonekwa zvakanaka. Paunozondopedza basa rako zama nopaunogona napo pese kutarisa zvinhu zvinenge zvakanakira nyika zvoiswa pamutemo womuona kuti wapedza basa rako zvakachena kana kwakuino uori sohukupa tingati isu pensheni vanhu vanenge vapara mhosva vemuhurumende wozviisa pamutemo kuti izvi unozoteerera. Handidi kuti aite zvinhu zvakaita seizvi nokuti zvakanakira nyika.
vanga vari nyanzvi munyadzo zvekudyidzana kwezvedzimwe nyika pasi rose pamwe nezvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica muchinafundo Elliot Masocha vachitaura naMavlas Mhlanganya weStudio 7 vari muOhio. Yave nguwe nye watereri kushitaura moga zvamunofunga.
Kunae urumende Zimbabwe zoku betere iko kushunguruza vana zvavo vari kuenda kujoni kunotsvaga kuraramisa vabereki vavo munyika hamuna mabasa. Hurumende yakatadza kugadzira mabasa kuti vana vashande munyika. Yakuteverera zvevana vari mudiaspora wakabata kashuga kako netumafuta tokunopawo mai kumusha motorewa otorewa paboda. Saka nyika yachona chaizvo chaizvo ndeyo kuti vanhu vachiita sei. Vanuvarara mesei, vochirara masei.
Christmas paka oma. Nenye kuti ipo kubata pacho unakandu paka ipo. Saka ngo daro daro zongo tu, kangu pindo panu mwa kangu tu. Zuhiro jita tupa muno kunangu ramase hayo ala fimunu miaka oma. Haa, mabanza naku bikwa menu kuse zuwa kangu tupurumisa ugurusi. Utisata wana ugurusi, ulupa mundo kutu utu wana ukudi kuraramase haa paka tu ipo. Asi, asisizo zango itika kana makuriosa, asi kusino haa paka oma paka.
Studio 7, Studio 7. Mozambiki ndakambo kutaurira kuti tagumbuka varume. Tataida kuza edu ndechekuti muti uzireo vana Zimbabwe ngavabude muMozambiki. Hatizodi kunzwita kauraya vanhu vei kuZimbabwe. Budai vana Zimbabwe muende Zimbabwe kwenyu uko munangagwa kutsvagirei pekugara. Kutangira kumushumbwe uko. Kuchimoyo budai maZimbabwe ni mumbo enda kunyika kwenyu. Toda kugazirira nyika yedu isu. Bobudai tatato kutaurira so mchazoti vana Mozambiki havana kutuza. Vese vaivote so vaya budai.
Studio 7 mangwanani mangwanani mararasei mamukasei kwa muri kose koko. Tindori panhau yeConstitutional Court yekuMozambique. Zviri kutonyatsa kuratidza kuti pachena kuti chitsotsi chavari kutaura. Pakutanga wakataura kuti chapa wahwina ne70%. Apa wakuchiti 65%. Saka 70 ne65 yechokwadi ndeipi ipapo? Saka zviri pachena kuti hapana chokwadi. Ima numbers yekutsvagiridza. Hapana chokwadi. Asidai kuri kuti nyika dzimwe ndopa dzirungoratidzawo kuti nyika dzacho dzakazarawo nouori. Dai nyika dzechokwadi mavhoti aisafanira kutambirwa zvechose. Chaifanirwa kuitwa ipapa kukurudzirwa kuenda kufresh election kana kuti opa venansi yemunhu akawina nyika zviri pachena. Kuti venansio nenamba dzavari kutaura idzodzo 65 hakuna izinyamba dzakadaro. Hakuna inamba dzongoda kuti iwo wangotore masimba. Venansio ari kuzivikana akahwina ne 53%. Ndidzo namba dzacho. Iye chapu wacho ndiye ane 24% dzawapa venansio idzodzo. Saka zviri kutozivikana nyika yose.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvezuva rekisimusi iro rapembererwa munyika pamwe nedzimwe nyika dzapasi rose nhasi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Apo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kupembererwa zuva rekisimusi, vamwe vanoti vane maonero akasiyana pamusoro pekupembera kwavaita nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika. Vamwe vanotambira kisimusi pamiganhu yenyika mushure mekukundikana kubatsirwa kupinda munyika kuti vange vari pamwe chete nehama neshamwari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ndichikushuvirai zuva rakanaka rekisimusi anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Gibbs Dube.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 25 kuMpalakazi 2024 nguKips Dube. Endabeni zethu namhlanje.
I-Christmas yami imnandi kakhulu, abantu bathokozile kule vibe, hayi kubulwe izinkomo, abantu bagcwele emashophu kulezinjimo.
Namhla kunamza usuku lwekhisimusi, abanye besithi bazikholisela.
Aluba yimbiza ephekwayo ngabe imboza ehlula lezinja, ngoba akulalutho lokujabulela, akulalutho lokuthokozela. Abantu kabalamali, abantu kabalamsebenzi.
Kodwa kulabahluphekayo abangenzi lutho namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Namhla kunanzwa usuku lwekhisimusi ngesikhathi kulempi eziningi emhlabeni wonke jikelele ezigoqela phakathi kwele Israel leHamas, ele Russia lele Ukraine, kwele Sudan lakwabanye amazwe. Abezindaba abeReuters babika ukuba bekungelazethekeli namhla eNativity Church eBethlehem, endaweni okucatshangelwa ukuba kwazalelwa inkosi uJesu. EZimbabwe kulabanye abantu abathi bayakholisa namhla ngosuku lwekhisimusi, kube labanye njalo abazihlalele ezindlini zabo besithi kabanamali yokuthenga ukudla. UTobias Mudzingwa weStudio 7 usethulela lolu daba eseHarare.
Bayakholisa abalemali namuhla eHarare, Nkayi, Plumtree, Bulawayo lezinye indawo. Abathenge ezifela emlonyeni, banatha amanamnede lotshwala, bahlaba imbuzi lezinye izifuyo besenzela ukunanza usuku lwekhisimusi. Unkosikazi Ntando Maseko ohlala eNkayi uthi ihamba kamnandi ikhisimusi lonyaka.
I-Christmas yami imnandi kakhulu, abantu bathokozile kule vibe, hayi kubulwe izinkomo, abantu bagcwele emashophu kulezinjiva, yonke into nje imnandi, kuyakhanya nje ukuthi abantu bajabule ngeholiday ye-Christmas.
Lo mnumzana Given Sibanda osebulilima eMathebeleland South uthi loba izulu linile emini, lokhu akwenzanga ukuthi yena lemuli yakhe beyekele ukuyazilibazisa.
Yayilanga le Christmas okwanamhlanje hayi kukhanya kusase right kakhulu, okuhle ongaba kubi kwabanye ukuthi khona izulu liyana, kuhle ezifuyweni, kuhle lasemasimini. Kodwa ke nxa sikhuluma ngezokujabula, sikhangelele ukuthi intambama sizivakatshele, sithatha abantwana siye emashophu lapho kuyabe abantu bezithokozisa khona, bezigidela, bezikholisela. Kodwa ke lona ilanga langikhona lihle ngoba lisinika isikhathi sokuthi sihlangane njengezimuli.
UNoluthando Ncube oleminyaka emine yokuzalwa njalo ophiwe imvumo ngabazali bakhe yokukhuluma kuStudio 7 uthakazelela izifela emlonyeni azidle namuhla.
Ilanga lami leChristmas belimnandi, sidle irayisi, sidle lechicken, sadla lekhekhe, sanatha lamadrinki.
Kodwa unkosikazi Patience Mlambo ohlala eHarare uthi ayikho mnandi ngitsho lakancane ikhisimusi yalonyaka ngoba akalamali yokuzilibazisa.
Siyazama sibili ukukholisa kodwa imali yiyesilelayo. Kuyikuthi bikhona would not have spent the whole day sinkhaya comparing lamanye amaChristmas. Leyiwomile sibili, bengisithi yimi ngedwa engomelweyo kodwa ngingakhangela kuFacebook lakuWhatsApp. Sibaningi uyazi, I hope next year kuzabe kungcono. Ngoba lonyaka akulalutho, izulu langkhona liyalela phezulu, akula vele okubambekayo singakwazi ukwenza emsebenzini, sichayise sesingela amabhonasi.
Loba ebebhekane lobunzima uMamlambo, kulabantu ababonakale bethenga okuchiyeneyo emkambo omkhulu eHarare belungiselela ukuyakholisa lemuli zabo labangane. Endaweni yokugada amabhasi eMbare bekugcwele phamu, uzulu esiya endaweni ezichiyeneyo. iStudio 7 inanzelele njalo ukuthi abanikazi bamabhasi lezimoto ezithwala uZulu bakhuphule imali yokugada ngokuphindwe kabili ukusukela ngomvulo. Lokhu kwenzakala lakobulawayo okuhlala umnumzana Simba Malunga obesemsebenzini namuhla. Akahambanga emaphandleni ukuyathakazelela ikhisimusi lomdeni wakhe.
So far today uvuke njengayesifane asentshayisile qeda kudla ama-7 colors kathi esilapha senrelaxile nje lami ngizitholele okuqanjayo. So far I can't complain, liqhubeka kuhle usuku.
Kulabanye abalokhu besemsebenzini ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi. Omunye walabo ngunkosikazi Lungile Msipha osebenza ehoteleni ye-Ilanda Deluxe kontuthu ziyathunqa.
Hayi, samnandi nje iChristmas. Siyakholisa lapha emsebenzini, siyameka sure ukuthi sifoyila abantu bethu, ama-guests ethu. Siyabachaza lapha sibaphampa-phampa bezoziphumulela lemuli zabo. Sibanika ukudla okumnandi, sibatshayela ingoma ezimnandi. Nje sibayenza bafile njengama-kings, lama-queens.
Endaweni ezethekelelwe yi-Studio 7 bekukholiswa okwamagama, abantu bewosa inyama, kunathwa utshwala, njalo abanye begida beze betshaye idabhu. Kuphose kwaba njengaba kudala abantu besahlezi kahle, kodwa kulabanye njalo abaswelayo abangatholanga yona imadlana yokuthenga amanamnede. Ukusenjalo amapholisa agcwele indawo yonke emigwaqweni lapho akuthaza abachayeli bezimoto ukuba behambe ngonanzelelo njalo benganathi utshwala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimuTobias Mudzingwa.
Zilokhu ziwudaba olufanayo. Izakhamizi zeGwanda eMatoreni South zithi iduma lonyaka ikhisimusi ngenxa yesomiso esikhulu eZimbabwe. Kubika uAlbert Ncube.
Abanye abantu edolobheni leli bebezisebenzela njengenhlala yenza namuhla bethi babhekane nenhlupho ezingapheliyo. Batshele iStudio 7 ukuthi kabalamali yokuthenga ezifele emlonyeni lokunokudliwa ngosuku lolu. Umnumzana Thande Wozindimkalo oyisakhamuzi seGwanda uthi usuku lwekhisimusi luhlezi lukhangelelwe ngabaningi ngoba luhlanganisa abantu ngendlela ezitshiyeneyo, kodwa eyalonyaka ikhisimusi imboza.
Aluba imbiza ephekwayo ngabe imboza ehlula lezinja, ngoba akulalutho lokujabulela, akulalutho lokuthokozela. Abantu balamali, abantu kabalamsebenzi. Angithi ikhisimusi kumele kudliwe izibili boco. Lezo zibili boco zingaba khona emavinkilini labo okuthengwa khona, kodwa imali ayikho.
Ugcizelele esithi ikhisimusi yakulezi nsuku ayisajabulisi njengezolo ngenxa yomnotho obhidlikileyo.
Ngikhangele nje lapha ngibona abantu abanye lokugeza abakagezi, kanti-ke ikhisimusi izolo bekuvuka kugezwa kudliwe, kusesekuseni kuhanjelwane kuvakatshelwane. Khathesi yilowo lalowo uhlezi labahleli khona uzidlela inqweqo zomlomo. Kwezinye iy'ndawo njalo laba abasemadolobheni amanzi kawakho, ugezi kakho, imali kayikho. Lalaba balenqola zomlilo amafutha abawathela ngani ikhona ekhalendeni, kodwa phakathi kwabantu kayikho.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Elliot Swindi esinye isakhamuzi seGwanda odwa kube lokuthilelwa kwempahla ezitolo ezivalisa isinkwa.
Thule, ukwenzisa ukuthule because of interjury kutholakala ngamakhisimusi asitholakalanga. Even isinkwa people are just rationed from engqomuntu funa idazini kuthiwa kuthenga two. Kumbe ubona imoti vela kobulawayo asiyabhekana uze kuthiwa isithengwe yonke yaphela.
Unkosikazi Thabitha Moyo uthi lanxa ikhisimusi yalonyaka ibiduma, yena lomndeni wakhe bayayijabulela.
Namhla ngiyatshona ngilabangikhaya sicelebrate ikhisimusi sisidla ndawonye. Ntambama zikho lapho eziyabe zisiwa khona manje because siyabe sesiphekile inkukhu makhaya, sizihlelele sitshwala lebrayi, sikholise nje njengemoli.
Umfundisi uSam Swanda, umqondisi wenhlanganiso ye-Christian Alliance of Zimbabwe, uthi abantu bengalahli ithemba loba bebhekane lobunzima.
UNkulunkulu usinika ithemba elitsha elokuba kasitshiyanga uphakathi kwethu, njalo ke yonke imumo esingena kiyo uNkulunkulu kiyo. Ikanti njalo yena uNkulunkulu akulalo uthole umehlulayo. Ngalesi sikhathi seKhisimusi isikhathi sokuba ithemba lakho livuseleleke, ungalahli ithemba kodwa uthembe ukuba uNkulunkulu khona ulathi. Njalo kube isikhathi sentokozo sihlangana lemuli zonke endaweni ezehlukeneyo. Njalo isikhathi sokupha ukuba ngalesi sikhathi lawe uphe omunye umuntu esinye isipho.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abagoqela abahlala kwele South Africa abaziwa ngokuthi zindliva labo baphenduka ekhaya ngobuningi babo lonyaka loba bedonsa nzima lapho abasebenza khona. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UPope Francis uthi kumele ele Ukraine le Russia akhulumisane ngokumisa impi ephakathi kwamazwe la, esithi sokubulewe abantu abaningi kakhulu. Wethule umbiko lo eSt Peter's Basilica obekulabantu abaningi abananza usuku lwekhisimusi. Nguwe indizamtshina yenkampani ye-Abrea namhla kwele Azerbaijan ebisiya kwele Russia wapha bedlula amathumi amathathu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. I-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kweziphathelene leMelika, uMongameli Joe Biden wawele Melika uthi kumele abantu beMelika bezwelane bedonse ndawonye njalo bencede abaswelayo sonke isikhathi. UBiden wethule umbiko lo namhla esigodlweni sikamongameli enanza usuku lwekhisimusi. Umelele ukungena esikhundleni lesi ngenyanga ezayo umnumzana Donald Trump laye uthi kuqakathekile ukunanza usuku lolu. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lonkosazana Kethiwe Bhebhe osebenza kwele South Africa.
Hayi, kuyikhisimusi nje lami ngiphumule, ngihlezi njabula lezihloko labangani.
Akutshela abantu sibili ukuthi wena vele usebenzani khonapho lapho khona.
Ngihlala eMpumalanga province eWitbank, ngiyenza umsebenzi engingathi yi-geoworking, ngibona ngezomhlabathi lapho nalapho is-contractual nxa ngibisiwe ngafuneka kulapho engenza khona.
Ye, akusitshele ukuthi namhlanje wenzani le muli yakho.
Ngilapha komfowethu Pretoria, hayi sihlangene umama usivakatshele and sahlangana ke kubhuti omkhulu lo nkosikazi wakhe nabantu bakhe lami ngakuya labami badla nje ilunch sindawonye saba le nkonzonyana nje i-family prayer meeting prayer then sadla nje sindawonye.
Ye, singathi ke ubathiye ngapha abantu bakho labo odala ukubaselela ukudla lokunye okuthiyeneyo njalo kuthiwa inhlanganiso yakho kuthiwa kuyini?
Inhlanganiso yami yi-Home Sister Foundation. Unfortunately angikhona ngokutravela mhlawumbe ngizakhona uma uJanuary phela. Abantwana bakhona ekhaya bekuthe end of November demba ngase ngiyobathumela lokhu engangikuhlanganisa throughout the year. Yikho engangihambile khona ekhaya kulapho-ke engabaphathela khona khonokhu engiyabe bahlanganisele khona.
Singathi vele ubanceda ngani abantwana laba njalo bangaki?
Okwamanje ngilabantwana abangu-12 kuwome Sister Foundation. Abantwana laba kahle kahle babadube ngabantwana babantu aba-vulnerable. Ngingathi 10 of them they are orphans vele. Then laba babili abazali babo bagula, one ukhubazekile engqondweni vele uhlala in and out ingutsheni hospital, then lo omunye akala baba akala mama but ubaba wakhe akaboni layi. So abantwana laba banceda ngokuthi batholele lokho esingathi ngama-necessities of life okunjengempahla zokugqoka nokudla. Then laba basezingeni lokuthi bengaya esikolo ngiyazama ukuthi ngibafunele isikolo sofar ngingenisa abangu-2 e-SOS. Then omunye ungani kule foster family engani ifuna ukuthi imsize. so ikwemba siza ngakho ukuthi bethole lokho esingathi ngama necessities of life. Then abanye because of maybe or malnutrition babele gula, like ababili ngaloku bathatha bebela lokho okuthiwa yipelagria esingathi isikhumba charge. So ngabasiza ngokubatholela imedication. Then abanye futhi maybe mhlawumbe opoor hygiene lakhona ukuthi umntwana yabe engaphathekanga uyathola belezilonda. So bese ngikhona-ke ukuba ngibatholela usizo as per their individual needs, but overall ngibatholela ama-necessities of life.
Yes, ngathi-ke namhlanje usuku lekhisimusi nxa abantu befisa ukuthi bekuncede sibili ngalokho okwenzayo bangakuxhuma njani, njengoba lamhla sakwazi ukuthi abanye bayagida, abanye bayazinathela, abanye benza konke okutshiyeneyo.
Bengangithola kunumber yami ethi +27 65 72 50 637 +27 65 72 50 637 ngitholakala lapho ke.
Ye, ubele khisimusi enhle Ntombenda.
Ngiyakungaba kakhulu baba Dube, ngicela ngokunjalo.
Lo nkosazana kethu yeBhebhe odabuka eZimbabwe osebenza kwele South Africa ubexoxa le Studio 7 ekhona ngale ke kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Merry Christmas kubo bonke abasakazi lingabe linjani. Ngibuye futhi ngihalalisele abantu abami njengendoda ezeleyo omgodli ugcwele abantwana iyatsho iBhayibheli ithi ubusisiwe indoda enjalo. Ngehle ngephasi kona le jaji emambali Ntali Village kwesika Ntali Matenga isigodi bango induna khulumayo kungiChristopher Nyati. Christopher Nyati mtakafile mthoka mthoka kaNtali. Ngisithi hayi siyabonga idamu silenzile sihlobo kunzima kunjalo kungalabani osifakele ezandla kodwa idamu salimisa ngemali ebicitshile lingana ne-half a million. Ntali Village libahle lonke libambele bonke abakontributhiliwe siyalibonga uNkulunkulu alenzele kuhle lakhe. Amen.
Balandela kahle basakazi abahle ngithi ngepi ngikhisimusi kimuntu wonke lomnyaka olithukela ngithi nezindlala kuphela ngelizulu linganiwa angazi kini kapele khona liyana ajinalaahawule dalumalibane shisa amadoda kwamila kwatsha besihlanyela kuyatsha manje siphile njani ayisiyabonga nalingena ngolimi moveni ngenya edaluwa ngiyalithandathandela.
Abe-African Union bakhuluma bona labesedika ukuthi ukhetho lweZimbabwe kalwenziwanga ngendlela. Kodwa bayabuya futhi bonabo bona ababakhuluma khonokho basegcobomi uhulumende. Nguphi uhulumende abamgcobayo? Uyaliyazi sithwele nzima emhlabeni lo weZimbabwe.
Okhulumayo nguJoseph Moyo lapha eGoli Studio 7. Bengicela like lingibuzele kubaba uJoseph Chuma labogawule ukuthi ngempela intuthuko eZimbabwe bona bayayibona kanti iZimbabwe zingakhi? Mhlawumbe bona bakwenye iZimbabwe abayibona ithuthuka thina singayiboni. Ngokuhlonipha ngingathukani labochuma labogawule, angibathuki sibili. Njengomuntu omdala lami ngibabuze ukuthi kufuna ukuzwa incwadi yami libabuza ukuthi kulo mlalelo obuzayo ukuthi kanti intuthuko eZimbabwe liyibona ngapi, ngoba nanku sidlala ukhisimusi akula magetsi akula mazi. Yini ebajabulisa abangafuni itshintsho? Bafuna ukuthi sihlale emnyameni yini? Bengasitsheli nge-elinino. Elinino ayikho eZimbabwe kuphela, kwinto yomkhathi i-afektha wonke i-Southern Africa, kodwa balamanzi balogesi.
Siphila njani esimele esinje?
Salibonani kuwo Studio 7. Mina ngingusikhumbuzo Moyo ozala eNkayi esigabeni seNzuza. Abanye bengathi kusemanduku ngizalo akho uMoyo koThekwane. Ile cilo lapha basakazi lingisakazele indaba yami le izwe nje, yibo bonke abantu ababe ngabalweli benkululeko kuzinga leZibra. Ongaba kwazi uCharles Moyo, uCharles Moyo umfo wethu wahamba empini kasaphendukanga. Ngilesicelo sokuthi kubo bonke amaZibra abangezwa lesi sicelo sami bangazise lapho kwaphelela khona umfo wethu uCharles Moyo ozalwa kumoyo koThekwane eNkayi. Lapho kwaphelela khona impilo yakhe, ngilesi siso sokuthi ngiyedobha amathambo akhe ngiwalonde ngizowabeka ngokwesiko lakithi. lapho ungabe waphela khona impilo yakhe. Ongaba lalolu lwazi uyalithitha kunombolo zocingo ezithi 078-54-8916.
Sarbonne Studio 7, Sarbonne Studio 7, Njandu, Makai, Zimbabwe. This is South Africa's police album to see APAP Christmasi. Kunjani ngapho at na students in South Africa Studio 7. Ngisicela ukuthi ngawuthwa ihulumente yethu nayo iyatshintsha mani ilizwe lethu lapho sikhona ukuthi sizosebenza kathi emakhaya khona ngapho akunzima eSouth Africa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Sike sizokwamanje omunye wabakholisa usuku lekhisimusi elomdeni wakhe.
Salibonani lonke namhlanje, ngithanda ukulibingelela lonke, ngithi lingabe linjani emakhaya namhlanje ngelanga lekhisimusi. Hayi, ilanga esisuka sililindile sonke. Mina igama lami nguThembi Ndebele, ngisebenzele South Africa, lami ngibuyile ukuthi ngibe lefamily ngesikhathi seChristmas. Siyabonga iNkosi yona ethe yasiphilisa noma abanye bengasekho, kodwa thina esikhona siyayibonga kakhulu ukuthi sesifikile kweyinye again iChristmas singabaphilileyo. Siyabonga thina namhlanje singumndeni sicabanga ukuthi sizopheka ukudla kwesintu, abomadombolo, amachakada, lesithwala ngokwaso sizasipheka ngoba njengami isithwala ngiyasithanda. So sizapheka isithwala laphana, abonkukhu makhaya, kuthiwa ama-road runner, inyama yembuzi, inyama yenkomo. Hayi, kumnandi emakhaya guys, hayi kumnandi. Na ngiseplazini kuba bami la, ngisemaplazini vele ku-peaceful, kuthulile, kumnandi kakhulu. So hayi lathi into enginanzelele ngathi nginanzelele kakhulu ukuthi abantu abaningi bakhona this year, abantu abaningi babuyile ekhaya, of which it's a good thing. Siyabonga, kubalulekile ukuthi sihlangane lama families ngalo lonke ithuba esithe salithola ngoba these days hey impilo inzima. So hayi, ngifisela iChristmas enhle, emnandi, enokuthula, abantu bazinathele, kube mnandi, abantu bengaxabani mase benathile, sibe lekhisimusi elimnandi lesihlobo labangani. Mina ngiyabonga ngithi libe lekhisimusi elihle.
Lo ngunkosazana Thembi Ndebele okholisa lo mdeni wakhe namhla ngosuku lekhisimusi. Namhla sithakazelela ikhisimusi kunjenje, sithe silethulele ingoma zokholo sinanza lolo suku silomculi odumileyo uSabelo Mabhena. Asizwe nexoxalo ezatshisa Sibanda weStudio 7.
Ingoma zokholo ziyabusisa kwamagama ikakhulu ngekhisimusi, abantu bezihlalele njengemuli besidla ezifela emlonyeni begida abanye benatha abakuthandayo. Ngena Mabhena ngumculo wakho othoba inhliziyo.
Ngiyalibekelela lonke ukuthi uNkulunkulu alenzele kahle ngekhisimusi, aliphathise, alivikele ezingozini. Ngingumculi wokholo wengoma zokholo, ngiqala ukucula ngo-2017, ngiqala ukurekhoda ngilo Wilson. Senza ama-album ethu aba ngu-2, ngazocula sengingedwa ama-album am angu-4 esimabhena.
Awusitshele ngamadlalathi akho owakhiphayo Mabhena.
Lama album angifongi uSmabhena, uzinyembezi, uyangazi konke kulesikhathi sakho longezwa izwi. Ngingumuntu nje osebenzela ukukhipha i-album entsha kumnyaka onalozayo, nokuphathiswa inkosi. Ngidinga support kubantu bonke, ngidinga futhi le sponsor. Nongaba khona ongangisiza nje, ngiphakamisa umculo wami.
Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. amandla.
Umbro ka S Mabhena uthakazelela kakhulu ngabadabukileyo bethi uyabaduduza. Mabhena uthe kukhona abaculi abamenza wathanda ezokucula.
Abahlabeleli abangiphakamise kakhulu bengikhangelele kubo kulo Freedom Zimbabwe lapha eZimbabwe no Brian Sibalo abangasekho emhlabeni sangani bangalala ngokuphumula bese ngisiba yincindo Christ Ambassadors eseSwaziland. Yiwo amaqembu angiphakamise kakhulu owangikhuthazileyo ma bengithanda umculo wabo. Khulekela futhi lokuthi lapho emphakame ngidlule lapha
abaoyami.
Umculo kaMabhena uyatholakala endaweni eziningi, futhi ucela ukuthi limxhase balalele
kuma digital platform onke. Nami ngiyatholakala futhi kuFacebook esMabhena, kuYouTube ngona esMabhena. Abangidingayo bangithola ku 0731893191 uyafaka ikhodi yasegoli lapho ngihlala khona kakhulu, kodwa iyatholakala kuWhatsApp loba ngilapha eZimbabwe. Ngibonga kakhulu kubalaleli labalandeli baka esMabhena. Nkosi babusise babe leChristmas enhle.
Bese libazana ngeChristmas ngomculo othoba inhliziyo uvela kuesMabhena. Asikholiseni ikhefu, isiphathe kahle, iphephe engozini, libe leChristmas emnandi. Igama lami nguEzra Jesus Banda.
Noma lokuso yanto kana yami ulesa iubokhuleka. Noma lokuso yanto kana yami ulesa iubokhuleka. Uthixo khona yanto kana yami kukuthanda.
Kholiswa kunyongumangalisa lamhlanje ngekhefu leKhisimusi. Lathi lapha kuStudio 7 silivisele iKhisimusi enhle lomnyaka omutsha olenjabulo. Hayike njengoba nitshilo isikhathi savumi lingakhuhlalele laptop sawusoka lamhla ngekhefu leKhisimusi. Olivelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lalelani-ke i-laptop yalandela khona manje.